Masoja anonzi akatanga kuonekwa mwedzi wapera uye vanenge vakapfeka nhumbi dzechiuto. Anonzi anenge achingofamba mumamisha nenzvimbo dzekutandarira dzemataundishipi. Zvinonzi hapana anoziva kwavanoenda kana nguva dzemanheru dzakwana, asi zuva rinoteera vanenge vadzoka. Mumwe mugari wekwamadzima kwazvimba anoda kuzivikanwa nezita rekuti Privilege anoti masoja maviri akaiswa muwadhi mavo.
Masoja nzvimbo yoga yoga wadhiga vakuta tu masoja haana pekugara, asi anenge arimo mukati mumwe zvese zvati zvinoitwa anenge ari vadhinge.
Privilege anoti anofunga kuti donzo ravo nderekuti vadzivirire vagari kutsigira mamwe mapato anopikisa. Masoja anoonekwawo kumakonde pedyo nedhamu riri pedyo nenzvimbo yeShackleton. Mugari wekuShackleton vaKingston Muza vanoti masoja ari kuudza vagari kuti vatsigire urongwa hutsva huri munyika.
Takasvika paShackleton pane dhamu kumhiri kwedhamu kune dzipositive kwatangira maraw area. Vanzi vari kuitisa misangano nevanhu vachitaura zvavataura, zvimwe zvavanzi vari kutaura zvakanaka, zvimwe vachiona vangotaura zvati onai zviri kuitika, onai voenda mhepo. Saka ndivo varunzi vari kukambena ikoko.
Hatina kunzwa divi remasoja panyaya iyi, asi mutauriri wemasoja vaAlpheus Makotore vakamboudza vatori venhau kuti masoja ari kufamba-famba mumamisha masoja akapanduka. Mutungamiri webato idzva reNational Patriotic Front vachangobuda muZANU-PF vaAmbrose Mutinhiri vakazivisa kuti ZANU-PF yainge yaendesa mauto anosvika zviuru zvishanu kumaruwa kunotsigira bato iri. PaCongress yeZANU-PF muna Zvita dzimwe nhengo dzebato iri kusanganisirawo Ishe Fortune Charumbira vakati mauto aizobatsira ZANU-PF musarudzo. Mune imwe nyaya, nhengo dzebato reZANU-PF dzakaungana munzvimbo dzakasiyana dzichivandudza masero ebato nyika yose. Asi misangano iyi yakapindwa nevanhu vashoma muChinoyi nekwaZvimba. Vakapinda mumisangano iyi vanoti vakanzi vanyore nhengo dzebato iri mazita idzo dzakanyoresa kuvhota uye kuti vavandudze masero avo kuti apindirane nenzvimbo dzekuvhotera kana kuti mapolling stations. Zvinonzi bato reZANU-PF riri kuda kuenzanisa uwandu hwenhengo dzavo dzakanyoresa kuvhota nezvakabuda pauwandu hwevanhu vakanyoresa pachirongwa chekunyoresa chebazi reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Asi veZEC nemamwe mapato anopikisa vanoti vanhu havafanirwe kumanikidzwa kunzwa magwaro ekuratidza kuti vakanyoresa kuvhota kana kuti mavhota registration slips. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini apa Chiguriwa.